zero chakasaka kuti dare repolitburo riti ayo angatimbomira ayikuita sarudzo dzemaprovincial executive councils ndechekuti tarirai tatarisana neannual people's conference yatiri kuita virtually kureva kuti utungamiriri hwekumaprovinces kubva kumadistrict namadcs namaprovinces hunenge huchiungana kumaprovincial standards avo saka naizvozvo nenyaya yokuti vanhu vaakukonsentireta nekukambena muzvigaro effort yashoma yakuiswa kunyaya dzekugadzirira virtual conference kumaprovincial centers ndokusaka tati aiwa ngatichipedzai madistrict sekutarwa kwaakaita madistrict akapera tochimira topinda muconference tapinda muconference tichibuda imomo tochizoenda kumaprovinces kutiita sarudzo dzemaprovinces
pane vamwe vari kuti politburo yakatora danho iri nekuona kusawirirana kuri kuitika mubato rezanup f panyaya yekurwira zvigaro munotii nazvo
mashoko iwayo takataura nezuro tichiseka padare ratakaita navatapi venhau navanyora izvozvo navataura izvozvo kuti inhau yefactionalism yasaka kuti maelections apostpone takavatura pamusangano iwoyo tichitoziva kuti ndivana mambara vanofarira kunyeya nokunyora zvenhema nezvekwavasina kuswera pamusoro penyaya nechekuita nekufambiswa kwebasa muzanupiyefu dzimwe nguva tichazosvika pakugara pasi tokuongorora kuti zvakakodzera here kuti tinge tiine vatapi venhau vakaita seavo pamusangano yatinoita nevatori venhau tapedza politburo nekuti mashoko avo anga ari completely 100 kilometers away from the truth hazvifaniri kunge zvichidaro kana nemi munozviona kuti ungwaru hweutungamiriri pari zvino tasarirwa nevhiki mbiri kana nhatu kuti tipinde muannual people's conference hatigoni kuita sarudzo dzamaprovinces munguva iyoyi takatarisana neannual conference saka naizvozvo utungamiriri hwakati all efforts must now be focused on the annual people's conference kuti pasava nedivided attention yokuti vamwe vane zvinzvimbo zvavamwe vane mabasa vakatumwa kuti vaite vowanikwa zvekare vari kubishi mukukambena asi uku vakatarisirwa mabasa nechekuita neconference
idzo sarudzo dzemadistrict dziri kuitwa idzi dziri kufambawo sei
sarudzo dzamadistrict dziri kufamba zvakanaka kwazvo.